Ini zita rangu ndinaitwa Oliver Muregerera. Ndiri muNairobi, munzvimbo yeNairobi, Kenya.
Vamuregerera, takataura nemi gore rapera paine urongwa hwekuti zvizvarwa zvakabva kuZimbabwe kare zvakugara muKenya zvinge zvichiwaniswa magwaro ekugara munzvimbo iyi. Mungatudza kuti zvasvika papi?
Kubva panguva iyaiya yatakataura iye zvino takaramba tichingopusha kuhurumende kuti vakwanise kupedzisa basa rekuti tiwaniswe magwaro muno muKenya. Zvino kupusha kwese kwatiri kuita tazvosvikira last week iyo ndo yatakaedza kuti tinyore petition tikanoisubmita kuParliament nekuSenate, dare reSenate. Saka takatambirwa zvakanaka chaizvo, akatambira petition dzedu kubvira kuParliament nekuSenate. Saka naiye zvino tamirira kuti tinzwe kuti mukugara kwavachaita dare ravo kuchava nemhinduro dzinoti, asi otherwise nzvimbo dzese, nharaunda dzese dzakabvumirana nesu, dzakatisapota kuti zvinofanirwa kuti zviitwe. Zvichiratidza kuti iye zvino panenge pane karujeko mbichana kekuratidza kuti pamwe tingakwanise kuwaniswa magwaro.
Tinoona kuti makana mambotanga kupiwa magwaro aya musina kumbenge maita zvemapetisheni amaita, pane zvazvazoshanduka here zvakazoita kuti muchinyora mapetisheni aya?
Chakanga chashanduka apa ndiche time registration yakanga yapera. Zvino kupera kwakaita time registration limit time yakanga yaiswa nehurumende ndo yakaita kuti zvinhu zvinge zvakuda kudzokera mumashure. Saka ndo patakazosimudzira kuti tirwise nekuona kuti tidzingirirane netime limit kuti irenyuwe patsva, takaona kuti zvingatitorere nguva. Saka takaona kuti zvingave nani kuti titore petition kuti tinoisa muParliament nekuSenate. Riri zano ratakaona kuti ringaite kuti zvinhu zvingatirerukirowo kuti hurumende ikurumidze kuti isenzera basa iroro.
Vanhu vangani vasati vawana magwaro tichienzanisawo nevakawana magwaro gore rapera?
Iye zvine izvi tingatotaura kuti mabirth certificate ndiwo akatanga kupiwa vana pari pamusana pekudaidzira kwakaita vapurezidendi vachiti mwana wese anoenda kuchikoro anofanirwa kuwa nebirth certificate. Saka navakakwanisa kuti vape vana mabirth certificate kuti vakwanise kuenderera mberi nezveeducation career yavo.
Saka vana vari kukwanisa havo kuenda kuchikoro tisingatarisa hedu dambudziko recovid razouya iri?
Iye zvine izvi vana vari kukwanisa kuenda kuchikoro, hakuna chidziviro chekuti hatisa vana kuenda kuchikoro. Tiri kuona kuti kubva pakutaurirana kwataakuita iye zvino, tiri kuona kunge nyaya yacho yatambirwa zvine mutsindo nehurumende. Saka tiri kuona kuti at any time pamwe hurumende ingakwanisa kuti chipedzisa basa iroro rekuchipa vanhu vese vari vane misha masaumba kuti vapiwe marwaro.
Maimboitawo dambudziko rekunotengesa zvigadzirwa zvamune muinazvo nezvirimwa nenyaya yekushayiwa kwemapepa iroro, zvanga zvichiri kuitika here dambudziko iroro?
Iye zvine izvi dambudziko iroro rese rekusungwa nekutambudzwa zvakapera, hakuchisina pane kuti hurumende yakabva yataiwa from now on imimi hamusiri vanhu munofanirwa kuti mungasungwe until zvinhu zvenyu zvagadziriswa.
Tichitarisawo iro dambudziko recoronavhairasi riri kubatawo zvakadii mudunhu ramuri?
Mudunhu ratiri reNairobi rinenge riri kutikwirei nhamba yacho, asi kwatiri isusu hatisati tanyanya kuafektwa ba, hatisati tane mumwe chete wedu atiatakwa naro kana kuti ataurayiwa naro.
Aiwa, tinotenda zvikuru baba Muregerera, maita basa.
Tatenda.